Atija zombo wanana kushika tupi na mambuwa Nekuti baby wewe wakanga
usinga. I like music since I was primary, so ndoka ndakatanga zvaumbiri mukwaya, but zvekutozonyatsokuita zvemusic zvekuda kutorekoda and so forth zvazvo zvinoapedza all level.
So vabereki vaitiwo kudii pamakatanga kurova magitare?
Vabereki vakatongonditendera kuti ndiite zvemusic, vakazozvarira vatiita zvemusic.
Iwo mumanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Inini ndoiva hip hop nedanzo. See, hip hop ndoyandiri kunyanya kudi kurekoda. Vanhu vari kuifarira. Ndisati ndanyanyatsowana marketing yavakwana. Marketing yakaita seMive Studio 7 kana Market Ramazon ndopanichaona vanhu vanava kutambira seni.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges atongosangana nawo kurekoda. Tazongowanyatsowana finance akakwana pakurekoda, tikarekoda matracks atakwanisa kudi kumaketawo. Obviously totakava kurekoda ii pakurekoda panorema kuti uzonyatsowana mari yekurekoda chaio chaio. Ama one nekuzowanawo zvemashoo zvekuti tiotizivikana ndinoimba ndopari kunepfa ndomachallenges.
Pamwe ndichaita muvhoni pane vandaimbofimba asi handichatozvioni handichadembofimba.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Ndatibata anondiwana pa Facebook Castro Vigo, even pa YouTube account YouTube Castro Vigo, TikTok Castro Vigo, number 0779013877.
Mune mashoko amungasiyirewo vatsigiri venyu here?
Mawedza ndinongoda kungopa vachada kundisapota. I won't disappoint. Andisikumira zvemusic. I'm producing more and more and more and more, and watch out for me. I love you, my friends. Chero musati makundisiyo, but I love you, and watch out for me. Vigo.
Chitipaiwo hwani kamunoda kubuda nako mudariro timbokati chwaa?
Kamboka ndoda kuti ndibude nako mudariro. Ndoda ndofara songi Zvichanaka, that's my best favorite song, hip hop song. Zvichanaka, that's my song.
Yo, Vigo, yo. Baby wangu, wana yakwa nanguwa. Aticha zombo wana na kushika tupi na mambuwa. Nekuti, baby wewe, wakanga usinga ndide. Wakanga usinga ndide. Uchiti anikufite, uchina utavamwe. Nasinda funga kumira, zirudu andichade. Nasinda funga kusia. Waindi ona ungetaka baby. Apana bawa kama nditi utedi. Chawaindi oda chete kujamari. Uchindi saka zakone shamari. Anicha believe muruda. Amina zazino ita waso. Anicha believe muruda. Amina zazino ita waso. Baby wewe. Wakanga usinga ndide. Wakanga usinga ndide. Uchiti andikufite. Uchina utavame. Nasinda funga kumira, zirudo andichade. Nasinda funga kusia. Baby wangu, wana yakwa nanguwa. Aticha zombo wanana, kushika tapi na moguwa. Pamwe ndichaita muvhoni, pane vandaimbofimba. Asi handichatozvioni, handichadembofimba. Nekuti, baby wewe. Wakanga usinga ndide, wakanga usinga ndide. Uchiti andikufite, uchina utavamwe. Nasinda funga kumira, zirudo andichade. Nasinda funga kusia. Waindi ona ungetaka baby. Mpana bawa kama nditi jadi. Chawaindo da chete kuchika mari. Uchindi saka zako nesha mari. Anicha believe muruda. Amina zazino ita waso. Anicha believe muruda. Amina zazino ita waso. Baby wewe. Wakanga usinga ndide. Wakanga usinga ndide. Uchiti andikufite. Uchina utavame. Nasinda funga kumira. Zirudo andichade. Nasinda funga kusia. Baby wewe. Wakanga usinga ndide.
Yo, Vigo.
Wakanga usinga ndide.
Yo, Jinx.